Vashaura nevatorewe na upa mzinda we MDCT inotungamirwa na Nelson Chamisa, mumwe vatungamiri ve MDC Alliance, vatenda EBT, vati mubatanidzwa wavo, hausi kufara kuti vamunangagwa vakatara musi wa 30 Chikunguru, sezuva resarudzo, pasina kugadziriswa zvose zvinodiwa kuti sarudzo dziri pachena dziitwe munyika.
Masoja ari kuzeki nemasoja ari mumaruva ngaabviwa. Tine nyaya ye media. Midia ZBC yangu ya vamunangagwa nesikafi yavo. Vamunangagwa nesikafi yavo. Vamunangagwa nesikafi yavo. Tombuno vachamisa. Tombuno vangube. Tombuno vangaribvumwe. So it's not proper at all. It's a breach of our constitution. So chatiri kutaura chendeche kuti section 67 yebumbiro remutemo redu inotaura kuti munhu wese ane kodzero yekusarudza. And the election yacho ikodzero. The right to a free and fair election, it's a ikodzero. It's a human right to have a free and fair election. Zeki iri kuita flout that right.
Vabiti, vati vari kuda kuti veruzhinji vapiwe mukana wekunotarisa gwaro revavhoti zvakare, zvichitevera kunyorisa kwakaita vamwe vanhu sevavhoti, veruzhinji pavaitarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti. Vabiti, vati vanhu vazhinji vakachinja nzvimbo dzekuvhotera, paitariswa gwaro revavhoti kuti mazita avo arimo here mugwaro iri.
Tine nyaya ballot paper. Hatisi kuziva kuti ballot paper iri riri kuprintwa kupi. Ballot paper rakashandiswa 2013 Redni Kuvhu raita pamuviri robata mamavhoti asiriwo zvatakaona isusu. So tiri kuti zeki, kana muda kuita free and fair election, chinotarisa kuti muende kutenda chii. And musati taurire kuti tanga tisina time, because everyone knew since the 28th of July 2013, everyone knew tichaita election musi wa 2018. So there was ample time yekuenda kutenda. And musatiudze futi kuti voter ballot paper is a security issue. It's not a security issue. Even Electoral Act inotaura kuti election material ngaionekwe nevanhu transparency. Chechitatu, tuda kuti voters roll iyo iyi handiva kune vanhu vairegister between 19 na 29 May. Tuda kuti vanhu vacho vaitewo time yekuinspector. Paitewo ma external auditors kuti paone kunzi zvigure nezvinyawi nemaghost hapo pa voters roll ipapo.
Vabiti, vati kusagadzirira zvakakwana kwekomishen inoona nezvesarudzo panyaya yegwaro revavhoti iro risati rabuda, kwave kuvapa dambudziko rekunyoresa mazita evachakwikwidza musarudzo dzegore rino, kudare rinotora mazita evanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rino, kana kuti nomination court.
Tiri kunyanyogununa nenyaya yekuti election yakadaidzwa for 30 July, nomination iri kuita musi wa 14 June. Kana uchinominatwa unofanira kunominatwa nevanhu vari pavoters row. But zvinoshamisa nekukakachamidza kuti hakuna political party kana kuti political individual or political person ane voters row yacho. So handizivi kuti unofanira kunzi uite ng'anga here kana kuti muprofita kuti ufembere kuti vanhu ava vari pavoters row ndo vachandinominata. And kunyanyanya kunomination yapresident, because nomination yapresident inoda maprovinsi ese. Ichizoitwa marari, but yada maprovinsi ese. So zvinoreva kuti munogona kukanganisa muisa mumwe munhu ari kuchiredza asiri ipapa musi wacho wenomination wa 14, kuti muzowana time yekuti mamhanya kuchiredzi muchinogadzirisa mune matotadza, zvotoreva kuti imwe mboko yotohwina by default. So that is not on. So vana munangagwa zvavari kuita zvavari kuzviziva.
Vaenderera mberi vachiti vacharatidzira nemusi wechipiri muHarare, vachinosvika kumahofisi ezek pamwe nemahofisi emutungamiriri wenyika vachiratidza kunyunyuta kwavo.
Zeki iri kuita flout that right. Emerson Mnangagwa iro ari kuita flout that right. Junda iri kuita flout that right. Ndosaka tiri kunoratidzira musi wa 5 June muHarare chinenge chakachaya valangebechu Harare yose. Tine magweta ari kumatare, tine magweta akato ari kutonyora zvese izvizvi. And zvandataura mupress conference, deno paine political will hazvimbotora kana 2 minutes izvi. Kana pakangoita political will hapana mbotora 2 minutes. But the problem hapana political will, because tine vanhu vakatamusenga bere muna November vane nzara vada kuba election.
Hatina kukwanisa kutaura na Sachigaro weZek, amai Priscilla Chigumba, kutinzwe pavamire panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo asi umwe mukuru mukuru wezek vatxuvani moyo vaudza Studio 7 vari kubulawayo kuti komisheni yavo ichagara pasi yotarisa nhuna dzeMDC Alliance idzi vachiti komisheni yavo yakazvipira kuita sarudzo dzinogutsa mapato ose achakwikwidza musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.